De hecho, adquiere curuza, madre, no sé qué aporta este centro, para la pared, ni para no decir en quechua. Kubudikida, ni kusa bada, o toma gay, ni más chef, ni más rumente, ni más movano, su bada. Indi, cana, chiruza, aporta este centro, y más sales, a su bada. Su bada, el cash flow es esa, y acá de kira, jalás, su planta furgudín, kunga, zamare, guinza, into new plant, tana guida, repair, maintenance. Saka chiri kudiwa ipapo nawo kusema prepaid meters kuti munhu wese ngaite prepaid meters ndokuti kana magetsi ari kuwanika iwayo ukwanise kuabhadhara zvese iwane mari manje vakuru muhurumende havadi nokuti vari kutishandisa magetsi kumafarm kumapurazo veishandisa masimara saka tikaita nyika inongoita zvechikudo zvekungoita zvekuginye mvura zvekuti tisu tiri kutonga ngezvedu kwatinosvika kwati hapana kwatosvika saka tinoda kunga tiri clean kuti magetsi akashandiswa ngaabhadharwe triple pays ishande andwo hurumende haisati yaita tsvagurudzo yekuti magetsi ari kudiwa munyika akawanda sei
ko vari kutya panodiwa dzinodarika zviuru zviviri kana 2000 megawatts pamwedzi
hatiri kunzwa sekuti 2000 megawatts ndiwo takanzwa pitai tiri kuhigh school kumafom 3 nanhasi ndiwangoripi apa ikonomi yachinja kune makambani matsva emaining ari kuvhura kune maindastri anenge aripo futi ina mamechini agara aripo akwedzura akudya magetsi akawanda saka new demand yaakuda kutariswa nezimbabwe haisiri 2000 megawatts isainzwa tiri kumusha tiri kuchimanimani takufanira kuziva kuti a 4000 euro 5000 megawatts nekuti unofanira kurongera basa rauri kuziva saka zvese inogadzirisa sei dambudziko remagetsi iye isi kuziva kuti new demand yaachii panotodiwa comprehensive national strategy yemagetsi inosanganisa zvetiri kutaura sezvo
tiri kuonawo dzimwe nyika dzichikurudzira vanhu kuti vashandise solar hurumende yakambotaura kuti iri kuda kuita izvozvo makore adarikaya sei semaonero enyu pasina chiri kuitwa chekushandisa simba iroro rezuru
kumakambani kunogadzirwa zvigadzirwa kumahevy industry solar haiiti izvi zvinofanira kutozivikanwa izvozvo kumadzimba sola inofanira kushanda saka vanhu vangani vanokwanisa kuona mari $80,000 kudaisa sola kunyange zvazvo iri donzo rakanaka pamusoro pazvo hurumende inenge yachiti mamwe maconsumables anoda kushandisiwa yacho esola anochajiwa duty saka tinopromota sei sola yacho yochajiwa duty chimwe chekupedza chekuti prize futi inochaja zvesa iri pasi chaizvo rimwe zuva ndakaita ongororo ndeishandisa marates anga aripo zvesa yaichaja 3 cents ekilowat hour 3 cents pekilowat hour iyi iri pasi pe12 cents kilowat hour inoshandiswa nezesa kuimpota saka unobudirira sei nekuda kungofadza ruzhinji gutsa ruzhinji ruzhinji rwacho ufanira kugutswa ruzopesa rashandisa majenerators ari kuzokosta 33 cents